Bindu iri rinori magari tsangamidzi netumereki iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora mazana mashanu kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika mazana manomwe emadhora ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndobva tatanga kushanda isusu nemombe dzedu masend orders 24 ndobva tagadzira mabhedza ndobva tapedza ndobva tazosheya namani tisend order imwe chete two beds svika takwana test takashanda masketa akadona nekuonda nekushanda haiwa pakasenzwa mutona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi krisimasi idzi iri kuyaiha mumwe noumwe nemhuri yake tiritofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwebindu riri kuvapa pundutso iri ndiva Igwani Piki avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuomerwa kwevabereki kana kwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika mazana masere avakawana.
Tandokurudzira igrade nekuti quality yegariki anga ari mazihombesa zvokutiwo pagrade ivapa tachikurudzira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka pavangoti sedzei kunyange takafara hedu taona sekuti grade yakatidzikisirei.
Asi vabhatsel nyabadza vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yeTraditional Grain Producers Association vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaitwa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro. Vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinge mugrade repamusoro kuti vawane mari yakawanda.
Chinhu chese muchitanga munoita machallenge vanopangidzwa kukura kwegariki zvinoita kana yarimwa nemutoo wakanaka. Zvinoita ngechekuti vanorimira pamwepo asi maitiro vanoita ane mugomba yavo zvinosiyana. Vamwe vanoita manyuwa mashoma, vamwe vanoita mvura shoma, vamwe vasakurire zvakanaka sora rodya manyuwa. Saka grading ndo critical element. I think vakaona vega mutsauko wacho kuti tinorima namai vii asi onai mbeu dzavo dzakakura kupinda dzangu. Saka first crop I don't think we can master everything.
VaElias Nyamombe vanoti chakanakirawo kurima garlic tsangamidzi netumeric ndechekuti hazvidhure sezvo vachishandisa mufudze wemombe uye vanotenga vanovavinga kunzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume amai Roda Stole vanozivikanwa saamai Bhinya vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya.
Ndandafunga kuti dai ndatenga chimhuru ndigorega kuramba ndongoitisa maricho ndikatenga chimombe uchakati inini chango chingaa chimwe ndoona vamwe wokubatanidza naye tofamba ndo pane chishuvo.
Mukuru anoona nezvekudyidzana mukambani yeZimplus kana kuti community relations officer vaGeorge Matsoka vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira uye projekti yebindu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare. Vamatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kuburikidza nekurima uye mari yavo vanoipuhwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuAmerica. Varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri. Vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa neZimplus uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi wega. Varimi wakawanda mumatunhu akasiyana siyana munyika vave kurima garlic vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana siyana anosanganisira Zimtrade uye zvirimwa zvinoti garlic, turmeric netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.